This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina ndira 14, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yotarisirwa kutanga kuopareta vane zvirwere zvemoyo zvichitevera kuwana muchina yechizvino zvino yakabva kuSouth Africa.
Mombe dzofa nenzara kumasvingo sezvo kuchisina mafuro nepamusana pekusanaya kwemvura.
Nyanzvi dzozeya zvinoreva muitiro wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vari pazororo vachishandisa mari yenyika panguva iyo veruzhinji vari kuomerwa neupenyu.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe ichatanga zvakare kuvhiya vanhu vane zvirwere zvemoyo mwedzi unouya mushure mekunge chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chapiwa michina yekuitisa maoperation aya. Muchina uyu unokosha mazana matatu ezviuru zvemadhora. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yakapedzisira kuoparata moyo muna 2003 apo pakatanga kunetsa zvinhu munyaya dzeupfumi, uye kubvira ipapo vane zvirwere zvemoyo vane mari vange vachienda kunorapwa kunyika dzakaita seIndia neSouth Africa, ukuwo vanoshaya vange vakangogara uye vamwe vavo vakatofa. Pane varwere vanodarika mazana mana vane zvirwere zvemoyo vakamirira kuoparetwa, uye vanosanganisira vana nevanhu vakuru. Vachitaura apo vaparura kushandiswa kwemuchina uyu kuparire nyatwa nhasi, mutevedzeri wegurukota zveutano vaAdrian Musiwa vati zvakakosha kuti maoperation aitwe munyika sezvo izvi zvichiita kuti vanoshaya vakwanise kurapwawo. Nyanzvi munyaya dzekurapwa kwezvirwere zvemoyo, uye vachange vachitungamira maoperation aya Dr. David Chimuka, vati vachange vachishandana nachiremba vanobva kuSouth Korea, uye vati vanotarisira kutanga mwedzi unouya. Vati vachatanga nevana 10 vozotevera nechikwata chevanhu vakuru 30, uye vanotarisira kuti gore rino vanenge vabatsira varwere 150. Dr. Chimuka vanoti muchina wavapiwa uyu wakakosha chose, uye unorerutsa basa ravo apo vanenge vachiita maoperation.
Mushine watapuwa uyu unotibatsira kuti tiite maoperations pamwoyo, nekuti mwoyo wedu unosevenza nekuita beat, uchifamba uchida beat 1 2 1 2 1 2. Kana tichida kuti tioperate zvakanaka, mwoyo uyu wakafanira kuti unge wakamira. Asi kana ukamira mwoyo, zvinoreva izvo kuti munhu anogona kutofa, matishu zake braini nezvimwe zvakadaro zvinogona kutofa. Saka ni kana mushini unopamba ropa, isu tiri kuoperata pamwoyo. Uchipamba ropa mumwoyo, tibvisa ropa racho mumwoyo imomo, toriendesa rondoitwa oxygenated, robva radzokera kumunhu. Saka ni munhu anenge achitosapotwa nemushini iwoyu nguva idzodzo patinenge tichigadzira vhavhu kana tinenge tichivhara kaburi kanenge kari pamwoyo.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo paine vanhu vakuru vakawanda vane zvirwere zvemoyo, vanonyanyorwadziwa nenyaya yekuti pane vana vakawanda munyika vanozvarwa vaine moyo inenge ine maburi, uye muchina uyu uchaita kuti vakwanise kuigadzirisa.
Isu tinonyakurwadziwa nevana vasina kugadzirwa nemwoyo, vanobarwa nemwoyo ine maburi mukati, mwoyo yacho pamwe inenge isina kudhivhelopa zvakanaka munhu mana mai, togona kuigadzira. Kana tagadzira mwoyo iyi, vana vanogura kuno kukura kutoitawo vana vavo vachichembera vachitosvikawo kuma70 years. Saka ni tichifarira kugadzira mwoyo yevana. Asi kune vamwewo vasikana nevakomana vari kuwana hosha dzinonzi rheumatic heart disease, vanotanga vaine sore throat. Vaita sore throat iyoyo, utachiona iwowo hunobva wazopinda hondokwadza mavalves emunhu.
Vati zvinotora madhora anodarika zviuru zvina kuita operation pamwana mudiki kwozotiwo madhora zviuru zvitanhatu pamunhu mukuru. Vati izvi zviri nani chose kana zvikaenzaniswa nekuenda kuSouth Africa nekuIndia. Vakurudzira vemakambani nevanowana kuti vatsigire chirongwa ichi vachiti chinogona kuraramisa vanhu vakawanda vanorwara nezvirwere zvemoyo. Vachimuka vati kambani yeMeditronic yekuSouth Africa iyo ine muzinda wayo kuDublin yava pamuchina uyu uye zvasarira kuhurumende kuti itengewo mapiritsi nezvimwe zvinodiwa kuti basa riitwe. Vatiwo havafari kuti hurumende ine katsika kekutora nguva yekutenga zvinhu zvinenge zvichidiwa, vachiti kana pane zvinodiwa pabasa ravo zvinofanira kutengwa ipapo, kwete kumbomirira kutsvaga kuti ndeipi kambani ingavatengesera zvinhu kana kuenda kutenda pachirungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Guru kotara zvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere vayambira kanzuri yemutare kuti isunge dzisimbe kuitira kuti makanzura achengetedze mabasa avo sezvo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka muguta iri. Vakatsukuvere ava vanga varima mutare nhasi vachipa zvakabuda mutsvagurudzo yakaitwa nebazi ravo maringe nezviri kunetsa muguta remutare. Vati mutare izere neuori kusavapo kwenzira itsva dzekutsvaga mari uye kusabhadhara vashandi vepasi mari uku vepamusoro vachigara vari pamutambarakede. Mutoro wedu wenhaulo yedhamumoyo anotipa nyaya iyi.
Vakasukuwere vati vakuru vekanzuru vari kudya nyika rutivi vachienda kuzororo kunze kwenyika nemari yekanzuru vachizvioresa mari dzakawandisa kuzvitengera zvikakarara zvemotokari, kudzidzisa vana vavo kunze kwenyika uye kuzvipa mari dzechikwereti, asi vashandi vanosvika churu nemakumi mashanu vachiyaura uye kudya nhoko dzezvironda. Vakasukuwere vati izvi zvinofanirwa kumiswa izvozvi. Vakomekedza kanzuru kuti itsvage nzira dzekuti ikwanise kutora mari dziri muvanhu avo vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora, kuitira kuti kanzuru ikwanise kubhadharawo chikwereti chayo chemadhora mamiriyoni gumi nemapfumbamwe. Vakasukuere avo vauya nemutevedzeri wavo vaChristopher Chingosho vati nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muguta remutare, vakuru vekanzuru ava vange vari kusungirira guta pagumbo ramushore. Vakasukuere vati vanoda kuti kanzuru yemutare zvikuru vakuru vayo vashande zviri kunze kwenguva kana kuti overtime, asi vasingabhadharwe kuitira kuti mabasa adzokere mugwara. Vakasukuere vati kunyange hazvo vakatsamwa pari zvino havadi kutora matanho akaomarara kuvakuru vekanzuru yemutare, vakati vari kuvapa mukana wekugadzirisa zvavakatadza kuita. Asi gurukota rinomirira dunhu reManicaland muzvare Mandichimene vakurudzira kudzingwa kwevakuru vekanzuru ava, vamwe vachivaita zvekuvadoma nemazita avo. Muzvare Chimene vaenderera mberi vachiti nyaya yeuori pakanzuru yemutare yadzika midzi zvekuti asingaiiti mabasa euori anenge achitonzi haana kukwana. Muzvare Chimene vanoti nenyaya yekusabhadharwa kwevashandi vekanzuru ava vazhinji vavo vari kuuya kumahofisi avo vachida rubatsiro rwakasiyana-siyana. Meya weguta vatatenda naMarare vati havana zvekutaura zvakawanda kudzimara vagara pasi nekanzuru yavo uye nekuverenga zvakabuda muongororo iyi. Vatiwo kanzuru yavo ichaita sezviri kudiwa kuti guta rikwanise kufambira mberi, zvikuru kuwanira vagari zvinovakwanira. Mutori wenhau Andrew Mabondiani anoti zvakabuda muongororo yakaitwa nebazi ravakasukuere hazvina zvazvinobatsira sezvo matambudziko ari kumakanzuru ari mamwe chete neari kuwanikwa muhurumende macho. VaMabondiani vati zvakawanikwa izvi ndo zvimwe chete nezviri kuitwawo kumusoro kwevari muhurumende vanoenda kuzororo munyika musina kumira zvakanaka, vashandi vemuhurumende vasina kuora mari dzavo dzemabhonasi, vazhinji vasina mabasa, nzara yakapfunya rusero munyika. Vati uku kusekana kwavanakamba. Ndakamirira Studio 7 vamutare, ndini Lweda Moyo. Direct from Washington,
the voice of America. Zesa iri kuenderera mberi ichiita misangano nevagari vemabhizimisi nevarimi nechinangwa chekuti iwedzere mitengo wemagetsi, ichiti mari yeugaya magetsi yave kudhura zvakanyanya. Mutauriri wezesa vaFullard Gwasira vaudza Studio 7 kuti nekushomeka kwemvura magetsi ari kubva kukariba aderedzwa kubva pamamegawatts mazana manomwe nemashanu kusvika pamazana mana nemakumi manomwe nemashanu chete. Vatiwo kuhwange nekusashanda zvakanaka kwemichina inogaya marasha magetsi adererawo. Vagwasira
Vati izvi zvapa kuti ZESA itange kushandisa magwenya anoshandisa diziri aya anoshandiswa kana paita dambudziko rakakurisisa munyika. Mishina magwenya aya anonzi mamwe acho ari kudema uye ZESA iri kurongawo kuvaka rimwe gwenya kwamutare. Kambani iyi inotiwo iri kuda kubhadhara chikwereti chinosvika mabhiriyoni maviri emadhora chakakweretwa kubva kuChina. Vagwasira vati kushandisa diziri kunodhura zvapakuti vade kukwidza mari yemagetsi nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana. ZESA yakatopedza kuita misangano nevagari vemuHarare uye mangwana inenge iri kubulawayo. Vakawanda vari kuramba kutambira zviri kutaurwa neZESA. Mukuzaya nyaya iyi tabata mumwe ari kugununʼuna vaPrecious Chumba vanova mutungamiri weHarare Residence Trust.
Vagari vari kuramba kuti magetsi akwidzwe mutero. Nguva yakukwidzwa magetsi haisi kufambirana nemamiriro eupfumi hwenyika kuti vanhu vazhinji vanoshandisa magetsi havasiri mumabasa. Maindustry mazhinji haasi kushanda uye zvavari kuda kungoita ndezvekuda kuwandudza mari yavanongowana havo asi pasina kubuda pachena kuti iyo sekambani yeZESA inomboshanda sei. Saka vagari vazhinji vari kuramba kuti magetsi aedzerwe mutero, vari kuti paatori ipopo ari kutodhura. Asi ZESA iri kuedza kuda kusimudza nyaya yekuda kuenzanisa kumutengo wemagetsi nekune dzimwe nyika dzine upfumi hwakasiyana neweZimbabwe.
Ko, zvavari kutaurawo kavezesa kuti varida kubhadhara chikwereti cheChina ichi?
Chikwereti chekuChina hachina kutsvagwa vachibvunza ruzhinji rweZimbabwe. ZESA yakaenda kundonegoshieta vachibatana vachinoita negotiation yechikwereti ichocho. Asi vagari vazhinji havatombochizivi kuti chakaonga sei uye chaida kuzounge zvichifamba sei. Saka ZESA haifanirwi kuremedza vagari vanoshandisa magetsi nenyaya yekutaura zvechikwereti chekuChina, nokuti kubvira China payakanzi yatanga kubatsira hatisati taona shanduko yekunzwa kwemagetsi mudzimba dzevagari.
Vagari vakasimudzawo nyaya yekuisirwa maprepaid meters. Ko, vezesa vari kuti kudii nenyaya iyoyo?
Nzvimbo zhinji kusanganisira imo muHarare kune nzvimbo zhinji dzisina maprepaid iwayo, uye vanhu vasina maprepaid meters emagetsi vari kuomerwa nezvinhu nekuti ZESA iri kushandisa tingati maestimates, zvinoita kuti mutengo wemagetsi unge wakakwirisa.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vari parunare muHarare.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakaitika muAmerica nezuro manheru.
Matunhu matatu eCalifornia, Tennessee neFlorida ndiwo ane matikiti akahwina jackpot yePowerball ine mari inoita bhiriyoni nemazana matanhatu ezviuru zvemamiriyoni emadhora. Mutauriri weCalifornia Lottery vaAlex Traverso vati tiketi rakahwina kuCalifornia rakatengwa kuChino Hills, nzvimbo iri muLos Angeles. RekuTennessee rakatengwa muManford uye rekuFlorida rikatengwa muMelbourne Beach. Vakahwina mari iyi vachagovana zvakaenzana.
Saudi Arabia yavhura zvakare muzinda wayo muguta guru reIraq reBaghdad zvichitevera kuvharwa kwawo makore makumi maviri nemashanu apfuura. Gurukota rinoona nezvekunze kweIraq vaIbrahim Al Jafari vatambira zviri pamutemo mumiriri weSaudi Arabia muIraq ambasada Tameya Al Shabani. Makateerera kustudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington.
Panguva yoruzhinji ruri kuchema kuti ruri kunonga svosve nemuromo munyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo vanonzi vari kunze kwenyika kure kure kumabvirazuva, uko kwavanonzi vari kuzororo remwedzi wose vachipfachura. Vemapato anopikisa vanoti nekuoma kwezvinhu munyika, mutungamiri wenyika angadai akarakidza ubaba hwake nekuramba kuenda kunze kwenyika kuzororo achisiya vana vachishamba nenzara.
VaMugabe vakaenda kunze kwenyika vachisiya vashandi vehurumende vasati vatambira mihoro yavo yemwedzi yazvita pamwe chete nemabhonasi avaifanira kunge vakapiwa muna mbudzi wegore rapera. Vamwewo ndivo vanoti dai mari yakashandiswa nemutungamiri wenyika nemhuri yavo iri iyo isingazivikanwi kuti yakawanda zvakadii sezvo isingataurwe, yakaendeswa kunotsvagira nyika chikafu. Chimwe chiri kuzonyanyobata vamwe vanhu kunyararwa kwezviri kuitika kwavari ikoko, izvo zvinonzi zvavekonzera vamwe zvikuru vanonyora madande mutande kunyora mashoko akasiyana-siyana pamusoro peutano hwavo.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaramba mashoko ekuti vaMugabe havasi kunzwa zvakanaka. Gore roga roga vaMugabe vanoenda kumabvazuva uko vachinozorora, asi nguva zhinji panosimudzwa mitauro yakafanana neutano hwavo iyoyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu pamwe nenhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chirumanzu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti zvii chaizvo zvavanopokana nazvo panzendo dzavaMugabe.
Tinonyunyuta zvikuru zvakanyanya chaizvo, Jonga. Tinonyanyotibata pamweya yedu isu seMDC ndechekuti tinoona vaMugabe nemudzimai wavo nevana vavo nevakwambo vavo nevamwe vakawanda vakatobuda pamaterevhizheni, vakatobuda manyuzipepa vachitaridza ivo kuti vari kudya mari vari pamutambarakede, vari kufa East, vari pamachichichori. Iyo nyika yaita mamvemve kudai. Zvotaridza kuti mukuru haana hani yanesu sevana vake, sevana veZimbabwe. Zvongoreva kuti chavanodaiwo kungoguta voga, kuramba vachingorya voga, ruzhinji rwenyika ruchiyaura.
Vachirumanzu, mashoko enyu pamusoro penyaya iri mudarirwe.
Inyaya haina kutanga kutaurwa nhasi. Vanoramba vachitaura vanongori vamwe chete ivava vana vaGutu nana MDC. Chino ipondo chinongoradza kuti vanhu havazivi kuti iyawa makurukota mugavhumendi vanoshanda sei. Tikada kutaura nenyaya yelivhi, purezidendi vanobvumigwa kuva nelivhi. Ende zvakatobhajeterwa zvese izvozvo kuti gore iroro vachadini vachadini. Zvinhu zvinotozikamwa zvinongofanana neyo pariamendi, zvinotozikamwa kuti gore rino ra 2016 ichavhurwa rini, chichaitika. Zvinhu zvinenge zviri planned. Saka hazvisiri zvinhu zvinoshamisa kuti purezidendi vaindiri goriday, hazvisi zvinhu zvinoshamisa kuti purezidendi vatogwa picture. Munhuwo akangoita saivo vaGutu, munhuwo akangoita saTsvangirai. Tsvangirai aingotogwawo picture yake ari kumakungwa iko navakadzi vake. Hapana munhu akataura nepamusoro pazvo, zvinhu zvinongoitika. Asi ishu iripo, tikada kutaura nenyaya yechikafu inotaugwa iyi. Nezuro riya chaya government yakatotaura kuti haongu kuZambia tichatora chibagwe matanzi akadai, so much matanzi ari kutouya, amwe ari kutevera. Asi izvi zvinoitika purezidendi vasipo. Purezidendi vana makurukota avanoshanda nawo, ende makurukota avo umwe noumwe une basa
rekuita.
Pindai vaGutu.
Toda kuti comrade Chirumanzu vahwisise kuti kana uri baba vemba ndiwe musoro wemba, kana uri purezidendi wenyika muchirungu tingangoti ndiwe anonzi, kana iri kambani ndiwe chief executive kana kuti managing director. Haungatiwe zvinhu zvakamira manzonzo, kambani yaakudonha yowa, woenda hako kunorya mafaro kunyika dziri kure kure. Miri kwamakunga kunana Dubai, vana Malaysia, vana Indonesia, vana Bali Island nekumwe kwakadaroko.
Vachirumanzu, mataura nyaya yemi yebhajeti yapurezidendi, asika vazhinji vari kuchema nenyaya yekuti hapana anomboziva kuti mari iyoyo yakawanda sei, yakamira sei. Pakatomboitawo kuchema-chema kunzi hapana kana auditi inomboitwa kuhofisi yemutungamiri wenyika inoburiswa pachena.
Hongu, ndizvozvo zvinongofanana kana musha wedu wechivanhu. Hapana munhu vana vanoziva kuti baba namai zviza vanoronga. Kana iyewe kuAmerica kwako ikoko, hakuna munhu anomboziva bajeti raObama. Saka vanhu vasada kuti zvinhu zvitange muZimbabwe. Ndiwo matongerwo anoitiwa nyika dzese dzese. Kuchambozori special chii chokuti vanhu vanoda kuziva kuti bajeti ravamugabe chii ivo vari mutungamiri wenyika. Nyika iraniwisa mahumbwe.
Vagutu, pane vanhu vari kuti mapato anopikisa hamuna zvikuru zvamuri kuita zvekupikisa kana kuisa pressure kubato reZANU PF riri kutonga kunze kungotaura nesu panhepfenyuro zvakadai.
Pane zvakawanda zvatiri kuita jonga. Zvino tinonetsa vanezano vanoda kuti isu tikwire pamusoro pegomo. Titaure denda kugomo kumaundi inyangani donoti tiri kudai, tiri kudai, tiri kudai. Mupolitics zvinonzi hautauri strategy yako kune kombetita. Asi apa magrassroots apa tiri kudota, tiri kunzvenga.
Vachirumanzu, munofunga here kuti mapato anopikisa kusanganisira iro ravagutu vari kuita zvinorova zvokuti vangaita kuti ZANU PF irambe ichimhanya?
Ko isu hatidi kurovai mukataka vegampinyi. Ivo pachavo muhwandefa remwoyo wavo vanoziva kuti aiwa MDC ndokutopera kwayo ende zveshuwa yapera.
Vanga vari nhengo yeZANU PF vachiongorora zvematengerwo enyika vagadzira Chirumanzu. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC Tivao Betgutu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vagari vekumaruwa edunhu remasvingo vari panguva yakaoma sezvo mombe dzavo dziri kupera kufa nekushayikwa kwemafuro zvichitevera kushomeka kwemvura. Dunhu iri rakarasikirwa nemombe dzinosvika zviuru zvishanu kubva muna zvitagore rapera. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vakawanda vanoti izvi zviri kuvarwadza sezvo mombe dziri idzo upfumi hwavo chete uye vanodzishandisa mukurima kuti vawane chikafu chekuriritira mhuri dzavo. Mumwe murimi wekupikita vaEliot Mposhi avo vakarasikirwa nemombe nhatu vanoti upenyu hwavaomera sezvo tariro yavo yose yanga iri padangare remombe dzavo.
Zviro kwazvo zvinhu zvaoma mwanangu, mombe dziri kufa, denga rarangwa nemvura. Ini ndandine mombe inomwe pari zvinhu ndafirwa nenhatu nokuti bundo hakusita. Handisi kuti gore rinouya iro kana kuti painouya mvura takuda kuti titirime ndicharima nei. Vazhinji vana vekuzvikoro vachatogara nenyakuti mwombe ndo upfumi hwavanhu vatema. Taiti tikazvinge zvaita bundo ririko upfudzai mwombe mbiri kana nhatu woendesa mwana kuchikoro inoparizvira hakuna zvokuchipfudza tangogara.
Vagari vekumatunhu aya vanoti vave kutotengesa mombe dzavo nemari iri pasi sezvo zviri nani pane kuti dzife nenzara voshayiwa chavanowana. Mumwe mugari wekuchilonga vati gere chauke vanoti kuchiredzi nemwenezi mombe dzakaonda nenzara dzava kutengeswa nemari inoita makumi mashanu emadhora kana makumi matatu emadhora.
Mombe dzedu zvinezvi dzapera kufa nenzara, hadzina kana sora rekufura, dzakutofa dzese dzapera kuonda chero takada kudza kuti titengese mari yacho yatiri kutengesa nayo nevacho vari kuda kudzitenga. Varutinga nemari shoma shoma, isu tinotapesera takufoswa kutengesa mombe dzi kana ne $30 chaiyo kana $50 kuti tiedze kurarama. Mombe dzi tinotakazitenga nemari pamusoro tichitanga mhuri zvataifungira kuti ndizvinge zvichitiwanisawo chekurarama. Bhati zvezvi izvi takufana kutengesa mombe dzi kuti tiwane something kuti dzisapere kufa dzisi mudanga.
Vamwewo vagari vanoti vanoshandisa mombe sepfuma muzvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira kurodza vanakomana vavo. Nokudaro dzakavakoshera uye dzikatsakatika vachatambura zvikuru. Vadhereki mutambo vekumhanda mahwe kwachivi vanoti vakaedza kutsvaga rubatsiro kuhurumende kuti ivabatsire nechikafu chemombe chinotengeswa asi hapana chakabuda.
Ini ndotanga ndichiti rubatsiro hapana rwatati tambowana. Tanga takatarisirawo kuti hurumende yedu yemuno muZimbabwe itibatsirewo nezvikafu zviya zviya zvatinoona kumapurazi vachipa mombe. Kuda pachirungu ndipo mastock feed era vanopa mombe dzavo kana dzakukurirwa nedraughti. Zvino isu mombe dzedu dziri kufa, hatina kana rubatsiro rumwe rwatati tawana muno mumaruwa tatambudzika. Uyezve tarisai mone chikuriro chedu isusu kuti katichembere kudai taiziva kuti isusu mombe ndidzo dzatinorodza nadzo vana vedu. Mombe ndo ufumwe hwedu. Zvino zvapera kufa vana veduzve hatina chokuvarodza chero zvikanzi mwana waita mhosva kwanhingi hatina kana chokumubatsira nacho.
mukuru webasa mubazi rinoona nezvipfuwo mumasvingo vaNST Dzimwasha vakaramba kutaura neStudio 7 asi vakauza mapepa nawo kuti dunhu remasvingo rakarasikirwa nemombe dzinopfuura zviuru zvishanu nenyaya yenzara kubva muna zvitagore rapera kusvika pari zvino. Vadzimwasha vakakurudzira vagari vekumaruwa kuti vatenge chikafu chemombe kuti dzisafe sezvo hurumende isati yava nechirongwa chekuvabatsira. Asi vagari vakawanda vanoti havakwanisi kutenga chikafu ichi sezvo vari kunetseka nekutenga chikafu chekuti vadye nemhuri dzavo. Matunhu akanyanya kubatwa nedambudziko rekufirwa nemombe anoti Chiredzi, Mwenezi, Chivi, Bikita pamwe nekwagutu. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko dzinoti vanhukadzi vanofanirwa kungwarira mashoko avanoisa pamafacebook, WhatsApp nedzimwe nzvimbo dzinoshandisa dandemutande. Nyanzvi idzi dzinoti mashoko anenge asina kukodzera anokwanisa kuzoparira madzimai dzimwe nguva. Muzvare nyaradzo Mavindidze vesangano reAvada Consultants vanoti kana munhu achinge aisa mashoko ake padandemutande kana paindanet anonetsa kuzodzora uye anokwanisa kuputsa dzimba kana kukanganisa basa rake. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita huri kurona muzvare Mavindidze kuti tinzwe zvinofanirwa kuita kuitira kuti vanhukadzi vasazochema mangwana varumwa nechekuchera.
Ndoda kuti madzimai vazive chavaendera pasocial media kuti ari kutsvaga chii, anzwise munhu waari kutsvaga kuti avowadzane naye, kana zvingava zvebasa zvebhizimusi kana kuti zvingava zvemafaro zvesocial kana kutangawo kudanana naye, munhu anofanira kutanga aziva chaari kuda chinangwa chake chekuendera pasocial media. Achiziva oziva audience yake, vanhu vanenge vachitarisa vachimukera vachiona zvaanenge achiita, nzira nhoroondo yake nematauriro ake nemushandiro aanenge achiita kuti aenderane nevanhu vaari kuda kuwadzana navo pasocial media. Nekuti haungati kana iwewe uchitsvaga shamwari wobva waita zvebhizinesi uchiisa mutauro unenge uri webhizinesi, kana kuti uchitsvaga bhizinesi wotanga kutanga kutsvaga vekuwakidzana navo, nekuti uno konzera mhirizhonga neconfusion pavanhu vaunenge uchicommunicata navo, vanhu havagonzwisisa kuti uri papi wakamira papi unoita nezvii. Saka chekutanga kuziva chinangwa chako nekuziva wauri kutsvaka wauri kunangana naye, wozotanga kugadzira nyaya nematauriro anoenderana nevanhu vakuda kufadza vakuda kuwadzana navo.
Tinoona dzimwe social media dzakadai sana WhatsApp nezvimwewo zvabuda mazuva ano, tiri kunzwa vamwe vari kuti zvikakanganisika kushandiswa nyanya pane avo vakawanana zvinogona kuputsa dzimba kana zvimwewo zvakadaro. Muri kuonawo zvakadai here?
Ichokwadi kuti social media yakanganisa upenyu hwevanhu mazuva ano. Ini ndinokona kwangu zvinhu zviri kuitika zviri kubuda pasocial media zvinhu zvanga zvagara zviriko manyakare, asi nokuda kwekusocial media inokwanisa kubata vanhu vakawanda panguva ichidiki, zvinozoitika ndezvekuti vanhu vanenge vachirarama mararamiro avo, munhu akangotumira meseji makuhwa kare aitombomirira kuti waudzwa makuhwa kana kuti waona zvaitika wombofamba kuti unoudza umwe munhu, mumwe munhu wozofamba. Saka pamwe makuhwa aifamba nguva yemwedzi, asi iko zvino nokuda kwesocial media unotumira shamwari yako chimwe chinhu yongotora screenshot yobva yatumira makuhwa ayo obva atotenderera upenyu hwemunhu munguva inoita maawa mashomashoma unenge watokanganisika. Asi ndinofunga kuti izvowo zvinokonzerwa nekusaziva kwevanhu, kusadza kuzvibata, kusaziva zvekutaura nezvekusataura panzvimbo dzesocial media.
Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko paindaneti mumasocial media muzvare nyaradzo Mavindidze vesangano reAvada Consultants vari parunhare naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na8:30 p.m. tiri kutarisa matambudziko anogona kutarisana nemadzimai mushure mekuisa mashoko asina kukodzera paindanet, Facebook kana mamwe anotumirwa pamaWhatsApp.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Zimbabwe yotarisirwa kutanga kuvhiya vane zvirwere zvemwoyo zvichitevera kuwana michina yechizvino-zvino.
Mombe dzofa nenzara kumasvingo sezvo kusina mafuro nepamusana pekusanaya kwemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Gande munhau dzechirungu.